Zvinofadza zvikuru, Vice President vedu vanga vasipo for almost 5 months. Vakamborapwa kuSouth Africa vachizorapwa zvakare kuChina. Vadzoka nhasi vauya vakapinda mucabinet, very strong, very active, providing leadership kucabinet in a way that shows kuti he has fully recovered. Saka tiri kufara zvikuru, tafara zvikuru nekudzoka kwemuteredzeri wemutungamiri wenyika, uye tafara kuona kuti vadzoka vaine utano, vakasimba, vaita basa ravo nemazvo rekubatsirana nemukuru wenyika kutungamirira musangano wekabinet nhasi. Saka zvakanyanyisa, vatambirwa nemufaro nemakurukota ese, uye tafara kuti pane vabva vataridza maleadership qualities avainawo nekuve fully participative necabinet, and vanga vachiziva zvunhu kuita sekuti havana kumbenge vanga varisipo, zvichireva kuti nyange kwavanga vari ikoko vanga vachitevera kuona kuti zviri kuitika muhurumende nezviri kuitika munyika zvakamira sei.
Saka vaya vanga vachiita makunga yekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo mubato ndezvemugodzi matsuro.
Iyo yekubato handisini ndinokwanisa kutaura nezvazvo. Ini ndinotaura zvandaona zvemukuru wadzoka aine utano hwakanaka, uye aine presence of mind pabusiness recabinet. Zvaratidza a fundamental state of leadership on his part.
Tanzwawo kuti imi segurukota mataurawo dzimwe nyaya dzakaita sedzebim. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei pachirongwa icho chichi?
Kubva kuministry Public Service, Labour and Social Welfare, inyaya yokuti takagadzirisa nyaya yebim. Tangati ine target yekuti ngatibhadharei mari dzese dzebim dzadziri outstanding kusvika temu rino iri. Saka already takatobhadhara vana vanosvika 385,000. Kwangosara vana vashomanene vanoita 115,000 ndovasara kuti vabhadharirwe. Asi mari yacho inotovepo.